Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumi guru 10, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tangona manesi.
Manesi. Vakatonga muswawo.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira zvipatara zveHarare neparenyatwa. Sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinotiwo nhengo dzaro dzava kuomerwa zvekuti dzichatadza kuenda kubasa.
Mabasa atinaomireko zvina kutisina asi tavyedza ezvimona kutiurarabasei.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa vanosangana nemadzimai aimboye varwiri wehondo yerusununguko navana Chimgwido muguta reBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pakandiranwa makobvu nematete nhasi pakati pemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nemukuru weHarare Central Hospital mushure mekunge vachamisa nechikwata chavo vashanyira chipatara ichi vachida kuona kutambura kuri kuita varwere sezvo vana chiremba vave nenguva yakareba vasiri kuenda kumabasa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachamisa nechikwata chavo change chisanganisira dzimwe nhengo dzebato ravo dzemuHarare nevakuru vakuru vebato ravo vasvika paHarare Central Hospital panguva dzekushanyira varwere masikati vakatanga kuona varwere mumaward pamwe nekuvanamatira. Asi mushure menguva pfupi pfupi mukuru wechipatara ichi Dr. Tinashe Dobby vabva vauya muward yange ina vachamisa vachiti vachamisa nechikwata chavo vange vachifanira kutanga vatsvaga mvumo kuhofisi yavo. VaDobby vaedza kubudisa vachamisa muward nechisimba asi izvi zvarambwa nevanochengetedza vachamisa. Izvo zvazoita kuti vaDobby vapete muswe ndokurega vachamisa vachiendera mberi nekuona varwere mumaward akasiyana-siyana pachipatara ichi. Vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira Harare Central Hospital vachamisa vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara uye zvinosuwisa kuti mumwe mipanda yechipatara ichi yakatovharwa sezvo vanhu vasauye kuchipatara ichi.
We've just started with this Harare hospital. The situation is very dire, but we are going to be giving an assessment because we are yet to tour the other areas. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention. So, yes, we are still assessing, but it's not a good situation at all.
Mumwe murwere uyu asina kuda kudomwa nezita audza vachamisa kuti pave nenguva vasiri kuona vana chiremba uye vari kurapwa nevakoti chete.
Tangona manesi.
Manesi. Vakatonga muswa uyu.
Amai nenzi mukwasi avo vane hama yavo iri kuchipatara cheHarare Central vaudza Studio 7 kuti vashamisika kuti vachamisa vange vave kuda kurambidzwa kushanyira varwere chinove chinhu chinoitwa nani nani zvake.
Handina kuona hangu paine chakaipa pane zvaitwa navashamisa kuti vanopinda zvavo vachishanyira varwere vaida kuongorora maitiro ari kuitwa muzvipatara. sezo wana chiremba wali pa masai. Nekuti nguwa zinji, tinoona wanu wachipinda, nguwa nengu wachishangira warwere wawo. Nyangu wama chesi tungono wachipinda wachinamatira warwere. Saka pacha zoro inato chinja, nakuchiona kutichi.
Vanu ngura juma tunge ruenyika, mama simba kuchera vati kunyange azu wachamisa wari mtunga miru webato guruno pikisa munyika. Vane kodze regu shangira zupatara, sezo nungu itwa nevamwe wakarime munyika ino.
Izvinongora tidza kuti tichine amwe mainstitutions kana kuti vamwe vanhu vanoda kuti vaparadzanise vana veZimbabwe kubudikidza nekukonzera mifindo isina kana nebasa rese isina kana zvainoreva. CEO apa handioni kuti vane chavagona, ndinofunga kuti vakanganisa zvikuru mumaitiro avaya.
Pavabva kuHarare Central vachamisa vazoshanyirawo chipatara cheparenyatwa uko vaona nekunamatira varwere pasina kuvhiringidzwa. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende, uko vana chiremba vese vari kuramwa mabasa vachiti mari dzavanotambira hadzichakwani kuti varambe vachienda kubasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Dare rileba kote ranzu wa chikumbiro cha Health Services Board chekuti dare ririmanikize wana chiremba kuti vadzokere kubasa. Health Services Board ino kuti wana chiremba vanofanirwa kudzokera kubasa sezvakatarwa negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Asi wana chiremba vanoti havana mari yekuti vaende kubasa mazuva ose. Dare rileba kote iri rati richapa mutongo waro cheronguva. Mune imwe nyaya, sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti nekuda kwekuramba mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva ichingokwira, nengo dzaro dzasvikawo pachinhano chekuti hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vanoti vakatozivisa hurumende kuti vana mukoti vave kuremerwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu sana mukoti takagara tichitaura kuti vana mukoti vakuremerwa kuenda kumabasa. Tavane nguva yakati rebei tichitaurira hurumende tichitaurirana kuti tavakuremerwa kuenda kumabasa. Izvi zvinobudikidza nekuti mukatarisa vana mukoti pari zvinezvi vari kuenda kumabasa mazuva matatu pasvondo, endi izvozvo zvinoratidza zvega kuti vana mukoti vari kuremerwa kuenda kumabasa. Nenyaya yekukwira kwaita zvinhu zvetinotenga zvekushandisa atingati mabasic commodities zviri kubva zvaita kuti ana mukoti varemerwe kuenda kumabasa.
Matimi vana mukoti vari kutoenda kubasa mazuva matatu pasvondo, zviri kutambirwa sei nehurumende izvi?
Mazuva matatu pasvondo ari kuendiwa naana mukoti takatowirirana nehurumende, saka hurumende iri kuzviziva. Mukatarisa mashandiro aana mukoti anobvumira zvezvakare kuti ana mukoti vadzikise mazuva avo ekuya kubasa. Mazuva adzika asi maawas avanoshanda awedzerwa. Saka hazvirevi kuti kuuya kwavo katatu pasvondo zvinoreva kuti havachakazi maawazi avanotemerwa kunge vechikavha nehurumende. Chaitika ndechekuti pazuva pega pega, instead of kuti mukoti apedze basa rake na 4 PM anokava kupedza na 7 PM ozorora mangwana acho ozodzokawo vechidaro vechichinjana, nekuti tinoita anoti mashift work.
Saka nekuomerwa kwamuri kutaura kuti vana mukoti vaomerwa, zvingatarisirwa here kuti pangaita kuti vakundikana kutenda kumabasa ivo mazuva matatu avanga vachienda?
Izvozvo zvinogona kuitika. Tiri kutokurudzira hurumende kuti hurumende onaiwo vana mukoti. Vana mukoti varamba vakajegera vachiuya kubasa vakaomerwa, endi zvikaramba zvakadai vana mukoti vanogona kuzosvika pachidanho chekuti vanokwanisa kuremerwa zvachose.
Vanga vari mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vari parunhare muHarare neStudio 7. Mamwe madzimai aive varwiri vehondo yerusununguko anotava kuomerwa neupenyu sezvo mari yemudyandigere yaari kupiwa isingachakwane kuti vava nezvinhu zvinodiwa mukurarama zuva nezuva. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Izo zvabuda pamusangano waitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika, amai Auxilia Mnangagwa nasi Mubulawayo. Madzimai aya audza amai Mnangagwa kuti vanowana mazana maviri emadhora pamwedzi semudyandigere, vakati mari hapana zvaichakwana. Amai Elizabeth Swanda vati murume wavo akasungwa panguva yehondo asi akafa asina chaakawana, vakatiwo ivo pachavo vaive chimbwido asi pari zvino vanorarama upenyu hwehwaku mukwaku.
Tosangana nokuti vana kuchikoro, nokuti tirarame sei, marendi, marizemvura, kuti tizviwane kupi, hakuna, totengisa matomato, mari yacho haisviki kwa ipapo. So at the end of the day, tovharirwa mvura, tisingazivi kuti mari yacho tichaitora kupi. Vana kuchikoro vagere havadzidzi, ndio maproblemu acho tinosangana nawo.
Amai Mnangagwa vabvuma kuti zvinhu pari zvino munyika zvakaoma, vakatiwo vanoziva kuti shirikadzi dzevarume vakarwa muhondo dzinosangana nematambudziko akawanda, kusanganisira kuti vanogona kutorerwa midziyo yavakasiyirwa zvichibva nekumatare edzimhosva. Asi amai Mnangagwa vapa kurudziro yekuti vanhukadzi vatsvage rubatsiro kumapazi ehurumende akaita seWomen's Affairs, uyewo vaite mabasa emaoko vari muzvikwata nezvikwata kuitira kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Mabasa asina kunyika iko zvina kusisina, asi taakutoita edu yokuona kuti tinorarama sei sezvinonge zvakatosa. Mumabasa mazhinji takuita mabasa atinotsvaka kuti chatingati tichingatibatira pamukova chatingabata nacho tiri magurupu kana chatingaita pakuirana kwedu chichingatibatsira.
Amai Mnangagwa vakurudzirawo vanhukadzi kuti vafarire kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri muzvikamu zvakasiyana-siyana, kusanganisira mune zvematongerwo enyika. Vati madzimai havafanirwe kuodzwa mwoyo nezvimhingamupinyi zvavanosangana nazvo mukuedza kuita izvi, vachiti kuve nemadzimai akawanda muzvinzvimbo zveutungamiri kunobatsira kusimudzira nyika.
Nyaya dzezvematongerwo enyika, vanopinda mumabhodhi, vanopinda madzimai tiri mashoma. Ngati tinyirirei tionekwe kuti tirimo. Tikaramba tichimochema kuti tiri kuvhanirwa, hatavharidzwa nanini, taenda kuopiswa nengazi dzose, tinongoramba tichingochema. Asi tiri kuti kazi chetu ngatinyeikitemedzeo tiri pano, izvo zvinogona zvotinoita kuitira kuti tipinde mumapozisheni iwayo kuti nyika ivienderere.
Amai Mnangagwa vapa zvipo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira michina yekusonesa iyo vati ichapiwa kuzvikwata zvemadzimai kuburikidza nehofisi yegurukota redunhu reBulawayo. Muzvare Ambukai Mashamba vati vanoona chipo ichi chichigona kushandura upenyu hwemamwe madzimai.
Maproject avati vachatipa nemishini yavati vatipa iyoyo yacho, kana ikauya tikasona tichitengesa zvavataura, ndinotenda zvichatibetsera zvazvizhinji. Then ive Women's Affairs vacho tachikumbira kuti vave vachiuyawo kwatiri vachipinda muvanhu vasangoperera kumaofisi emutatandere. Tachikumbira futi veWomen's Bank vataurwavo vadzoke zvakare kwatiri isusu kumalocation vazotaura nesu vachitiudza kuti mari dzataurwa namai dzinowanikwa sei.
Amai Mnangagwa vatora mukana wekukurudzira vanhukadzi kuti vatsigire urongwa huchaitwa musi wa25 mwedzi uno hwekuratidzira senzira yekushora zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemamwe makambani ehurumende nenyika dzekumadokero. Vati zvirango izvi zviri kukanganisa magariro everuzhinji munyika, asi vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti hazvizi zvirango zviri kuita kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyika, asi kutadza kutungamira kwebato rezano PF pamwe nehuori huri mumapazi ose ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Kurudziro yakaitwa nemubatanidzwa wemakereke munyika weZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti nyika imbopedza makore manomwe isati yaita sarudzo ichigadzirisa zviri kunetsa yakonzera mutauro wakanyanya. Vamwe vanoti neropa rakaipa riri pakati peMDC neZANU PF zviri kutaurwa nemachechi zvinobatsira, asi vamwe ndo vanoti zviri kutaurwa nevemachechi ava hazvina nematuro ose, nekuti kana vematongerwo enyika vakapiwa makore zana hapana chinobuda. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuita hurukuro nemamwe mapato madiki muchirongwa chePollard, veMDC vanoti hurukuro idzi ndedzemugotsi matsuro dzisina chadzinobura. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzwi munyadzo zvematongerwo enyika vamax osaungweme uye vaimbova meya veguta reHarare vabenard manyenyeni totanga nekunzwa kubva kuna vamanyenyeni
chekutanga ndoti ngatigamuchirei chirongwa ichochi tochiyananisa tochiongorora tichingafambiswe sei kuti itipe pundutso ino haisi nguva yekuramba kutambira mikana iyoyi mishoma yawanikwa
vasaungweme
ndinoona sevanhu wezvemachechi I think vane kodzero yekutaura first semacitizens sezvizvarwa zvezimbabwe asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvaanodai vati vataura pane kuti ngatimise maelections kwe-7 years ndashaya kuti izvozvo zvabva papi zvanyuka nepapi uyezve zvinozofamba sei ndinoona unga vaita imwe yatinoti vigorous overreach into clearly a secular no domain
vamanyenyeni pindaitinzwe
ndiri kuti nyaya ye-7 years iyo vaitora mubhaibheri tiri kuti ngatitambire ishoko iri todivandudza toritwasanudza ngatisabatirira pa-7 years kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vedzisvondo nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika dai tamboti taita 10 years ini ndaingotenzwisawo 10 years ndo shoko randagona chipotaura ndichimuto 10 years dai tamboti anoda kuita MP dzaasumudze ruoko rwake ndoda kuita MP ndakazvimirira kwete kuti ndakatakurwa neMDC kana ndakatakurwa nezanupf kana ndakatakurwa nebato rip timbosiyana nemapato nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka
vasaunge mhanzi vematongerwo enyika ndovakanganisa
togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataurire amaita but chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira uyezve machechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement avo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaelections toisa chii havana kutaura kuti toda transitional authority yakamira sei because kupe machechi onamata wogara pasi ndinovaremekedza wotaura such a big decision yekuti ngatisuggestion yekuti ngatimbomisa hurumende yakaiswa nemaelections musingazotauri kuti toisa chii chavari kuproposa chii
magamuchiro andiri kuita nhaurwa yevedzisvondo ndeyekuti inzwise ndochekutanga zvainzwise tikaigamuchira tari kutambira mikana wekutaura zvinokwanisa kuitika nekugadzirisa pasingashandike zvisingaitike maererano nezvakatumidzira chandiri kuda kuita chandiri kukumbira mhuri yezimbabwe ndechekuti inonzi pachirungu ya let's not throw away the baby with the bathwater tinoukanda pasi parakaita constitution tikaita coup tikaita maelections zvese zvarakidza kuti constitution yacho haina kana basa mashandirwo ari kuitwa
nyikaakaparara
hatisi kutenderera taakutambira zvimwe zvinyowani taakuti hongu tine constitution hongu takaita maelections asi nyika iri kungonyura kuzouya kwevemuno
here muenzaniso kwazvakamboshanda zvamuri kutaura izvozvo zvekuti munoita referenda moita constitution moita sarudzo under that constitution poita hurumende maelections odzaabiridzirwa poita mukakatanwa then vemachechi ouya voti taakumbomisa hurumende yasarudzwa through maelections akauya through constitution yakavhoterwa nevanhu taakumboisawo taakudzosera futi kuvanhu kutoita sei nyika yatongwa sei munewo kwazvakamboitwa here zvikashanda pamwe tingadzidza kubva ikoko
mashandirwo aitwa zimbabwe anotonyorwa bhuku ravo idzva risina kumurwa rakambonyorwa tikada kunotora kubritain tikada kunotora kusouth africa hatiiwani muenzaniso wemashandiro aita zimbabwe kunyura kuita zimbabwe kunotoda yatinoti fresh thinking nekuti our situation has always been unique
vasaunge mipeta yechirongwa chete
ya ini ndinoona sewemachechi I think varasika zvikuru kuti iwo sesimba ravo sevanhu vane simba vanoteererwa navamunangagwa navachamisa pastor chaiye dai vari vamwe vanga vasimbirira pakuti ngatiitei an inclusive dialogue inoincluda MDC nezanupf nemamwe mapato ariko nemaNGO naiwo wemachechi semastakeholders first toita define yatinoti what is the zimbabwe question then tochiti mareforms atinoda ndeapi kana taa kuseta transitional authority for how long 12 months here kana 24 months tichiisa mareforms anodiwa kuti zoita mafree and fair elections
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vamax osaungweme vari parunhare kutanzania manzwawo zvekare kubva kune vaimbova meya veguta reHarare vabenard manyenyeni vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari dzeveruzhinji kana kuti public accounts committee Inutaisi kufara ne mari inopiwa ofisi ya mkuru anoferefeta mashandisiruwe mari mapazi ya urumende kana kuti auditor general ichiti izvi zviri kuita kuti nyika itadze kunyatsorwisa uori. Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Vashitaura nhasi pamusangano wavaita nevatori venhau wekuongorora zvakabuda mugwaro raauditor general gore rapera uyo wanga wakarongwa nesangano reSouthern African Parliamentary Support Trust nhengo yekomiti iyi uye vari mumiriri wekambuzuma muparamende vawilias madzimure vati bazi rezvemari rinofanira kupa hofisi yaauditor general mari inoikwanira kuti iite basa rayo zvakanaka. Vamadzimure vati kunyange hazvo vari kufara nebasa riri kuitwa namai Mildred Chiri nevamwe vemuhofisi mavo pane mapazi eurume ende akawanda asiri kunyatsoongororwa mafambisiro anenge achiita mari izvo zvinoita kuti pave nemukana wokuitwa kwehuori.
Ndaichitaura kuti auditor general atinai ndi auditor general ari kuita basa zvokuti munoona kuti basa riri kuitwa, asi kakawanda kacho vanotadza kuzoita zvese zvavafaunge vachiita nekuda kwokuti mari inopiwa kubandiko ravo raauditor general ishoma.
Sachigaro African Parliamentary Network Against Corruption, amai Priscilla Misia Herabwi Mishonga, vati havasi kufara neupfumi hune dzimwe nhengo dzeparamende, wavanoti wakawanikwa zvisina tsarukano, vachiti mutemo unofanira kusimbiswa, kuitira kuti nhengo dzeparamende dzibude pachena nguva nenguva, kuti dzine upfumi hwakadii.
Pane vamwe vanhu vakapinda muparamende vasati vatomboenda kana kuchikoro. Asi mukatarisa zvavave zvino vakanzi vakusiyana nemadzimai avo. Unoshama kuti dzimba dzacho dzakabva kupi nemabhizinesi avakaita. Nokuti kana kuri kuti mari yavo yanga ichingobva kuparlamenti havanenha havana rimwe bhizinesi ravakazonatsonopinda kuita chaizvo. Tinokubvunza nemubvunzo wekuti zvakabva kupi.
Vamadzimure vatiwo Zimbabwe inofanira kuti ishandise mutemo weUnited Nations unorwisa uori kana kuti UN Convention Against Corruption woshandiswawo munyika.
Zimbabwe yakandosaina kuti inoda kuva munyaya idzodzi dzokurwa necorruption nedzimwe nyika pasi rose. Takazoisvika nyaya yekuti ngaipinde muparlamendi tisainirevo isusu separlamendi kuti ive pati yemutemo yedu, asi chavepo ndechekuti pane zvibandiko zviri mukati imomo zvine chokuita nokuti tinotevera sei mari dzinenge dzabiwa, zvinofanira kuti zvichiiswa mumitemo yedu yeZimbabwe.
Amai Mushonga vatiwo panofanirwa kuumbwa mutemo unochengetedza veruzhinji vanenge vanyeura zvakaipa zvinenge zvichiitika, vachiti vanenge vachida kunyeura nyaya dzeuori nedzimwewo nyaya vari kutya kubuda pachena sezvo vasina kuchengetedzwa nemutemo. Nhengo yeZANUPF inomirira Chikomba Central vaFelix Tapiwa Mhona uye vari nhengo yeComitee Public Accounts vatiwo dare reparamende rinofanira kupiwa masimba akawanda kuti riite basa raro nemazvo, vachiti pari zvino dare iri rakangofanana nembwa isina mazino.
Parliament painogadzira mutemo uchinge yaburikidza nekuona kwazvinenge zvabuda muvanhu haina simba rekuendera mberi. Zvinoitwa izvo maringe nemutemo wedu mapurisa wekutaura kuti kana tichinge taona munhu aine mhosva tinongoperekedza pakuburikidza nekuti tamisikidza munhu pamberi pedare reparamende, asi tisinazve masimba ekuzoona kuti munhu iyeye atongwa zvakanaka here, asungwa here. Ndekutinenge rarimwe bandiko rekutonga kweZimbabwe rinova iyo ndo majaji edu.
Gwaro rakaburitswa nehofisi yamai Chiri rakaburitsa kuti pane kusafambiswa kwemari kwakawanda kwakaitika mumapazi akawanda ehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori uo unonzi watekeshera muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvarwa zveZimbabwe zvinotyaira muSouth Africa zviri kutambira nemufaro mutongo wedare remunyika iyi wekuti kudzingwa basa kwakaitwa vachairi vasiri zvizvarwa zveSouth Africa neimwe kambani yemunyika iyi hakusipa mutemo. Mo Blessing Munjoma anotipanya iye.
Vachipa mutongo wavo wechimbi-chimbi mwedzi wapera, mutongi wedare rinobata nyaya dzevashandi muJohannesburg vaJustice Rapkin Naker vakati makambani akadzinga vachairi ava akaita izvi achityora mitemo yenyika iyo isingabvumidzi kuita rusarura. Mutauriri wesangano reZimbabwe Old Truck Drivers Association vaWellington Manyunda vati sangano ravo ndoro rakakwidza nyaya iyi kumataredzi mhosva richipikisa makambani akange achidzinga kana kuda kudzinga vashairi vasiri zvizvarwa zveSouth Africa. Vamanyunda vakati kambani ye Reynard Transport Group kana kuti RTG ndeimwe yema kambani yavakaendesa kumatare sezvo yakange yadzinga vachairi vaipfuura zana nekuda kwekuti vaive vasiri zvizvarwa zveSouth Africa.
Vaibudiswa mabasa vaingobudiswa zvisina matsamba mukati. Asi pakazoita imwe kambani inobata nemaZimbabweans akati wandei yakasvika paextend yekuita inonzi Memorandum of Understanding nevanhu ve Truck Drivers Association. Sangano irori rakauraya rikarova maZimbabweans akawanda. Zvinova zvakakonzera kutore tsamba Memorandum of Understanding yakaendesa kumalawyers. Malawyers akatora nyaya iyi tikaenderera mberi nenyaya iyi kusvikira hurumende yemuno South Africa through Labour Court yaita ruling kana kuti an interdict inopreventwa kuburitswa kwemaZimbabweans pabasa.
Vamanyunda vati kunyange vari kutambira mutongo uyu nemufaro, sangano ravo richaramba richienderera mberi nekukana nemakambani achadzinga vachairi zvisiri pamutemo. Mumwe wevachairi vari muSouth Africa varight moyo vati vanotambira mutongo uyu nemufaro.
Tambira zvikuru nomufaro mutongo wakapiwa nematare nekuti hatifaniri kunge tichidzikiswa mumatrucks nekuti chikonzero chekuti tidzikiswe mumatrucks chacho chinobatika hapana. Vakomana vemuno vanenge vachitaura nyaya yekuti tinovatorera mabasa, asi mabasa aripo. Kambani iri kuemploya vanhu kusingaperi, havauye pakambani. Pane chikoro chinodzidzisa vachikairi kuchikaira from zero as long as munhu ane license, havauye. Ende vakomana vari kudzidzisa vakawanda pachikoro ipapo ndevekumusha kuZimbabwe.
Mutungamiriri wesangano International Cross Borders Traders Association vaDennis Juru varumbidzawo matare emuSouth Africa nekuve mutongi gava wechokwadi.
Tinofara zvikuru nemutongo wakaitwa unorambidza kudzingwa kwemabasa kwevachikairi vanobva kunze kwenyika vachisenza muSouth Africa.
Kambani yeRTG iyo yakadzinga vachairi basa mushure mukunge yamanikidzwa kuita izvi nesangano reOld Truck Drivers Foundation, yakaudzwa nedare kuti ine kodzero yekupikisa mutongo wavanaika musi wa20 mbudzi usati wapfuura. Vachairi ava vakadzingwa basa panguva iyo zvizvarwa zveSouth Africa zvairwisa vabva kure zvichiti zviri kutorerwa mabasa azvo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona, chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Nechora naachito ndoku Zimbabwe. Ndiri muHarare. Situation yatinayo muZimbabwe yakaoma panguva ino yehanzvadzi yangu. Zvinhu hazvisi kana kumbofamba. Right now izvezvi soka. Ndikangocheka panze izvezvi ndotosha kutobuda muofisi. Hakuna kana transport. Ukada kuenda kukwira kombi yacho, tikudaidzira $10 kusvika kuchitungwiza. Kuti upinde muzukora vakatipawo munangagwa racho haripindike.
Rinenge richifamba sei zupo iri?
Zupo vanokutengesa zvimwe zvavanoti zvimatape card, so handidi. Saka ukatenga chitape card chechi chinenge $10. Wati kana watenga tape card unofanira kunge une difference yekupinda mubhazi. Kadhi racho manjika nemabhazi acho anenge achienda kana kuti kuzengeza sekwandogara. Mabhazi acho anenge ari 4. Watenga kuti mabhazi acho ari 4 obva vanhu vese varonza kugara muzengeza ari mudhani kana kuti amene ndokuvanotungiti rusika kuzengeza vanhu vanogara ipo. Mabhazi acho mashoma, mari acho hakusi kubatika iko zvino havasi kana kuwedzera kana mabhazi acho hakuna kana anything chavari kumboita kana fiction. Mumashops zvinhu zviri kudhura apa kombi inenge ichitedzera $10.
Halo sisa mave makadi.
Aiwa tiri kuwadi makadiko.
Ndiripo zvangu ndimaiko mu UK.
Aiwa top fan yedu taurai tinzwe.
Ii nyaya yeZimbabwe mabhekarwadza. Tiri kutema kuti madoctors manhasi ari pastrike. Munhu wese ari paari nyika yese iri kutema nisoti.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvino muzvipatara. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira zvipatara zveHarare neParirenyatwa. Sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti nhengo dzaro dzava kuomerwa zvekuti dzichatadza kuenda kumabasa. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanosangana nemadzimai aimbove varwiri vehondo yerusununguko kana vana chimbwido muguta reUlawayo. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane lapho lingali khona olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 10 Fufu 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
situation is very dire. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation. And people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention.
Umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelela izibhedlela zeHarare.
Kede silezikhalazo zokuthi asilazindlu, asilalendi, emabhenki kasitholi imali, masisiyadinga imali, lalapho kuqhatshwa khona asihlonitshwa, kabafuni ukusiqhatsha, amaoveti akula lapha nje vele abasenza njengabantu.
Abesifazane abalwa impi yenkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa koBulawayo bamethulela izikhalazo zabo. Umthethwandaba weLabour Court obuthonisa udaba lwabodokotela abakhalala umsebenzi ngemva kokumangalelwa ngumqatshi ukuthi benza lokhu okungekho emthethweni awuthathanga sinqumo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele izibhedlela zeHarare Hospital leParirenyathwa lamhlanje ngenhloso yokuzibonela ngawakhe amehlo isimo esisezibhedlela ngesikhathi odokotela bekhalala umsebenzi bekhonona ngeholo elincane abalitholayo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UChamisa ophikizelwa ngezinye iziphathamandla zebandla le-MDC uqale ngokuya esibhedlela seHarare Hospital lapho abathole izigulane zingela obakhangelayo, amanye amawadi evaliwe. Ekhuluma le ndaba yendaba yesibhedlela lesi, uChamisa uthe kulusizi ukuthi isibhedlela esikhulu kanje sesikusime sibi kangaka.
Situation is very dire, but so we are going to be giving an assessment.
Simo ezilapha sibi kakhulu. Sizalinika umbono wethu njengoba libona sisafuna ukuhlolisisa ezinye indawo. Njengoba libona amanye amawadi avaliwe ngenxa yesimo esikhona. Abantu abazanga ngoba bananzelele ukuthi abanikezwa usizo abaludingayo. Akusikho simo esihle esizibona lapha.
Yes, we are still assessing, but so the good situation ago.
Isikhulumeli sehofisi kaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uchasa uhambo lwabo namhlanje lokwethela izibhedlela zikahulumende eHarare.
Namhlanje President Nelson Chamisa uthole isibhedlela seHarare Hospital sivaliwe, sakhiwe izivalo, sona siyisibhedlela esilithunyezelwa abantu bevelilizwe lonke. UPresident ukhangela lokhu ukuthi abone ukuthi umumo welizwe unjani, lo mkhonome lokuthi iZimbabwe ilesibangisi lokungakanani ilokhu isenelisa ukuzinakekela.
Ekufikeni kukaChamisa lequla lakhe eHarare Hospital, umqondisi walesi sibhedlela uke wazama ukumalisa ukungena esithi ubengazisisanga uhambo lolu. Okusolwe nguSibanda ethi leli ngelinye lamaqhinga kahulumende okuphazamisa ukusebenza komkhokheli we-MDC.
Wena sibona kuyikusebenza kukahulumende obudlwangudlwa Dwang owe ZANPF ukuthi ufuna ukuvala ukuthi iqiniselwe ngazakale bantwini manje nxa uPresident Chamisa efikile iqiniso liyaphuma
lokho nje abanye besekela ukwenziwa nguChamisa besithi kuveza ukuthi umkhokelo lozwelo ezinye ingcwethe ezicubuna ezombusazo zithi leli liqhinga lokuthi yena abonakala ngathi ungcono kulo mongameli Emmerson Mnangagwa enye yalezi ngcwethe elomqondo onje ngumnumzana Tshenisani Ntungagwa
ukuxokozela kwabodokotela lokho kubona kwami kuyakhangeleka kuyahlonipheka akwaze kwenzakale kodwa ke inkhokeli zepolitiki mase zingena isikhathi sesiphela sokunje bebengacabanga ukuthi lokho kwakumele kukhulunywe uxokozela lokho saqala inkhokeli njengabo uChamisa labo beqaka izandla kodwa kathesi akusela lutho sokukwenzakala kwezinto mina ngikuthatha ngalendlela
esuka eRare Hospital uChamisa lequla lakhe baye kwethekela esibhedlela yaseParanyathwa lapho afike wakhulekela ezinye zezigulane kungela kukhahlamezwa loba ukwalisa ukungena njengalokho okwenzakale eGomo umuma ezibhedlela zombili lokho kuqhubekela phambili usiba mubi namhlanje odokotela bafikisa inyanga lensuku ezimbalwa bekhalala umsebenzi bemba phansi besithi sizafika insuku ezilikhulu bengaye emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zabo zeholo lokunye ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Umthethwandaba we-Labour Court obuthonisa udaba lwabodokotela abakhalala umsebenzi ngemva kokumangalelwa ngumqatshi ukuthi benza lokho okungekho emthethweni awuphumanga lesinqumo. Uhulumende wethule izizathu zokuhambisa lolu daba emthethwandaba kulandela isinqumo somthethwandaba lo esokuthi kwakungaphumi sobala ukuthi uhulumende ufuna kwenziweni ngabodokotela abakhalala umsebenzi. Udokotela Masimba Ndoro, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi igqwetha labo umnumzana Doug Coltart utshele umthethwandaba ukuthi lokhu zingacaci izizathu zokuthi uhulumende uhambiselani udaba lolu emthethwandaba. UColtart uthi odokotela abakhalalanga msebenzi kodwa bayehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi abalitholayo elingaseneli indleko yokuhlawulela ukugada imota ezithwala uzulu kumbe ukuthela amafutha ezimoteni zabo. Kodwa abamele uhulumende bathe odokotela kumele babuyele emsebenzini ngoba abakwenzayo akukho emthethweni. Bathi uhulumende ulakho ukukhangela izikhalazo zabo besemsebenzini hathi bezihlalele ezindlini zabo. Odokotela abasathuthukayo lalabo asebehlale isikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende bakhala la umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abesifazane abalwa impi yenkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa bemethulela izikhalazo zabo kobulawayo. Okumqoka ukuphume kulomhlangano ukuthi imali yempentsheni abayithola ngenyanga kayiseneli. Unkosikazi Mnangagwa ubakhuthaze ukuthi basungule imisebenzi yezandla lamabhizimusi amancane okungabalethela inzuzo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abalwa impi yenkululeko abesifazane baveze ukujabula lapho behlangana lonkosikazi Auxillia Mnangagwa bethi lokhu kuveza ukuthi uhlezi ebacabanga. Unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze amaqhawekazi lawa ukuthi babumbe amaqembu emisebenzi yezandla bengameleli ukuqhatshwa.
Imisebenzi asila elizweni ngalesi sikhathi kodwa sesisenza ukuthi sibone ukuthi singaziphilisa njani. Imisebenzi eminingi sesisenza ukuthi sibone ukuthi esingakubamba siliqembu ukuthi siphile yikuphi esingakwenza simncedisane. Ngakho lokho mina ngifuna ukubona omama bengena ngamahlekana hlekana emisebenzini yezandla, lifundisana lodwa, likhokhelwa yilabo abalolwazi.
Unkosikazi Sizalobuhle Dube, omunye wabalwa impi yenkululeko, uthi abala lutho olungolwabo njalo abahlonishwa endaweni eziningi.
Kethe silezikhalazo zokuthi asilazindlu, asilalendi, emabhenki kasitholi imali, masisiyadinga imali, lalapho kuqhatshwa khona asihlonitshwa, kabafuni ukusiqhatsha. Amaoveti akula lapha nje vele abasenza njengabantu, indawo zonke nje basithathela phansi. Lokuthi khona imali esiyiholayo incane, ayikwanisi ukuthenga, bengavele besifakela imali encane following day, babe khuphule zonke izinto ezitolo, babe khweza amaprice, so kuyangasela into esingakwanisi ukuyithenga ngaleyo mali.
Unkosikazi Sihle Zondo, umfelokazi, uthi bafisa ukuthola uncedo lwemali yokusungula imisebenzi yezandla.
Izikhalazo zethu ngezokuthi sincediswe kumaprojekti esiyabe siwayenza, yikho ebesikufuna. Ngoba kathesi ukuthi ubhadalela abantwana esikolo, uyabe ustruggle as a widow, nakodwa imali yangikhona iyabe ingakwani, kuyakuthi irenti ngiyaloja indoda yanjiya, ngingela indlu ethi thina. Izikolo ethawuni ziyadura, ekhaya ungaze uthi wena usufuna ukuyalima akulazulu. So into ebesikhala ngayo kakhulu yiwo amaprojekti ona la, njengokwenza amafutha, amanye kuyabe kuyikhona kokufuya imbuzi, lokuthi asincedise ngemali, i-capital kakhulu.
Unkosikazi Nomathemba Chabalala uthi lokhe belinde ukuthi amaphepha abo akhangelwe ukuze babonakale ukuthi babesempini ngempela, bathole labo inhlawulo.
Sicela ke kumama ukuthi singabantwa bakhe, silokhe sasuka ekusebenzeni, asikavedwa. Besicela ukuthi ngani umama angasikhuthazela ubaba, basidingela abantu abasivetayo lathi, ukuze lathi sigcwaliseke, ngoba okwakhathesi singakavetwa, kunzima.
Unkosikazi Mnangagwa uhle wathatha leli thuba lokukhuthaza amaqhawekazi la ukuthi aphatheke kuhlelo lokutshengisela ukusola izijeziso zenotho ezetheswa ilizwe oluzaqhutshwa mhlaka 25 yonale inyanga, esithi yizo eziphazamisa intuthuko eZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi utshele umhlangano we-Global Fund eFrance lamhla ukuthi eleZimbabwe lidinga ubudlelwano lamanye amazwe kanye lezinye inhlanganiso ukuthi liqinise inhlelo zempilakahle, ikakhulu ezokuhlola abantu imikhuhlane ehlukeneyo kuseselesikhathi. Umhlangano lo osungulwe izolo ngokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ufuba kanye legcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza. Umongameli weFrance umnumzana Emmanuel Macron, onguye obekhokhela lomhlangano, ubikwa ethele eZimbabwe liqhuba kuhle inhlelo zokulwisana lemikhuhlane le. Umongameli Mnangagwa uthembise ukuthi eZimbabwe lizafaka imali eyisigidi esisodwa esikhwameni se-Global Fund. Lokhu kunconywe ngabalwela amalungelo oluntu abaphila legcikwane le-HIV abagoqela umnumzana Sipho Mahlangu, otshele iStudio 7 ukuthi kuyaphathisa kakhulu nxa imali isabelwa amazwe athuthukayo, ngoba eZimbabwe lizathola usizo oluthe xaxa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sununguli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
IZimbabwe yona ukuthi kuyilizwe lilama-resources amaningi kangaka, ukuthi libe lilokhu ligcizelela ukuthi lona lifuna ukuthi lixhaswe ngaleyo ndlela, kubonisa kakhulu kwesibeka kwelizwe leZimbabwe ukuthi lisebenzise esingathi ilojwalo ukuphila nje ngokucela ngokuphiwa lekazi lile mali yalo efanele ukuthi ngabe iyasebenza. Ukuthi kuthiwa liqhuba kahle, asikwazi ukuthi bona abe-Global Fund babheka ziphi ilezo ezaliziqepha abazibhekileyo ukuthi babone ukuthi khona ilizwe leZimbabwe liqhuba kahle. Esikwaziyo ukuthi abantu beZimbabwe bayafa izinsuku zonke ezibhedlela, esikwazi ukuthi emtholampilo akutholampilo etholakalayo, esikwaziyo ukuthi odokotela kuthiwa manje sokuphele inyanga bengasebenzi, esikwaziyo ukuthi abantwana bayafa njalo nje bezalwa ezibhedlela zaseZimbabwe. So ukuthi niqhuba kahle babona nje usemaphepheni esingathi thina inombolo zabo singazi ukuthi bazithenga kanjani, ngoba esikwaziyo ukuthi ilizwe laseZimbabwe ngendlela eliyo abantu abaningi vele bayagila behamba. So asikwazi ukuthi bakhuluma nje lethi lize laseZimbabwe liyenza kahle ngenhlelo zenhlala kahle, babheke kuphi, babheke ziphi ilebhu zempilo, ngoba yazi lethi abantu bafakuzezenzindawo.
Utshelele umhlangano umongameli Mnangagwa ukuthi eleZimbabwe lifuna uncedo lokusebenzelana lamanye amazwe lezinye inhlanganiso ukuthuthukisa ezempilakahle. Ubona ingani uza kuthola yini lokho?
Siyazi ukuthi uyehluleka ukusebenza labantu baseZimbabwe. Angasebenza njani labantu abavela kwamanye amazwe? Esehluleka ukukhuluma labantu baseZimbabwe ukuthi balungise inhlelo zokuthilisana kweZimbabwe. Nxa evele eqinisile, kahlale ahlale phansi labantwana baseZimbabwe balungise ilizwe, akhulume okuzanceda ukuthi izibhedlela zaseZimbabwe zisebenze ngendlela ezasebenza ngayo. Okwamanje singahamba izibhedlela nje
lo ngumnumzana Walter Nsunguli Mbongolwane, ingcwethi yecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lingakhohlwa uhlelo lwe Live Talk lamhlanje ke silohlelo lwabomama asihluzeni bomama. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ubikwa isekela ibutho lakwele Turkey lapho lihlasela ele Syria. Kodwa ubikwa engasekeli umqondo wokuba abakwele Turkey bahle bahluthune umbuso ngenyakatho yeSyria. Umbiko omanyana wezokholo oweZimbabwe Head of Christian Denominations ukuthi kumele kubunjwe uhulumende omanyano njalo ukhetho lungenziwa kuminyaka isikhombisa elandelayo uqhubeka udala inkulumo emphakathini. Abanye abamabandla aphikisayo bathi linyathelo elihle leli ngoba lizenza kube lokukhumisana umlotha ngaleso sikhathi kungela khetho. Kodwa abanye ngabathi leli nyathelo alilunganga ngoba lizenza umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke lokhu ebusa engaphikiswanga kodwa yena esehluleka umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umfundisi Angliston Sibanda endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Indaba yabo ngiyayizwa, ise only the noble idea civic but i problem ekhona, I think mina it's now a question of the timing ye lokuzeni yabo le into le isayikhuluma wonke umuntu eZimbabwe wayifisa wayikhuluma ekuphumeni kwamgabe ngo-2017. Sonke sathi sizimise ukuthi no izwe lime ke sifake nabanye abantu abaneutral ongaso zanu PF ngaso MTC and abantu babethi hayi vini 3 years vini 2 years ke kuqale kulungisa ilizwe at that time kusacokozela kuqalise ukuthi kulume ukuvota baku-ignora konke khona lokho abantu abezanu basanti bazakwena ama-election MTC yacabanta izawena sokula umuntu akuthatha serious ukuthi kwenza i-arrangement enjengayena leyo khathesi sokunje ama-election aseni izanu yiwinile constitutionally kakusoze kuvume ngabe busa besehluleka ukubusa ngakucace ukuthi bayehluleka ukubusa ngabe phuma bephume i-resign izanu ithi thina siyehlulekile umnangagwathi ukuthi siyehlulekile then we take it from there. but not kuti kube arrangement esivayezela yona kuthi city ayise siliyenzela ukuthi ngoba they will never agree to that and the constitutional azoze kuvume vele. So it's a question of timing yangkhona kathesa hayi ngisho vele kayisavumi ngisho
hayi kwezwakala. Wena ke mfundisi Zimanda, wena uthini ngalokhu okukhulunywa ngumnumzana Fuzwayo?
Ufuzo uqondile kakhulu. Ngingathanda nje ukuthi ngicuzelele ukuthini ilizwe leli lalwelwa ngabantu bahamba balwela inkululeko and okunye kwezinto okwalelwayo salwelwa i-universal suffrage akuthiwa lilungele lokuvota, the right to vote. So nxa abafundisi sebesithi bona kasisasiphendenini i-right to vote, batsho ngezindlela ngamazwi acathileyo ukuthi asisasiphendenini i-constitution ngoba njengoba ufuzwa esitsho siyabe si-suspenda uhulumende sisima ama-election sine phezu kwani ngoba isisekelo sombuso welizwe asitsho ukuthi kungaba sithi they shall be. Kwezindlela akuphikiseki, kumele kube nama-elo lokhetho olenziwayo regular elections every 5 years. So nxa abafundisi bona sebeya lombono wabo lo okhanya ngani umuhle, kodwa thina abanye sicabangela ukuthi bona isikhathi sangkhona i-timing yangkhona i-wrong njengoba ufuzwa esitsho. Kanti njalo mina ngiphinda kuhambe deeper ngithi le motive yakhona i-wrong.
Mnumzana Fuzwayo, lokho kukhulunywa ngabezisonto bathi bona isikhathi lesi ese-7 years kuyaba kukhunyiswana umlotha. Awuboni na ukuthi kuyaba kulicebo elihle kakhulu nxa sikhangela ukubana ilizwe okwakathesi lilokufuthelana?
Ukukhulisana umlotha kwangikhona okwamagcini mina ngangudinga. Ngiyazibuza ukuthi yiwuphi osomele ukukhulisane namuhla. Umgabe wabulala abantu wabaqeda ngo-87 waphonga ukudlulisa izinto wangithatha izapho wayefaka kuye kwaqhubeka kunjani. Azange-ke kube imenye imezela ukuthi ake kukhulisana umlotha, yikho lapho inhliziyo zabantu ezazifutha khona kakhulu. Kathesi umlotha ofuna ukukhunyiswana ngokuthini? Ngokuthi i-MDC lezanu ziyaphikisana ukuthi iyawinayo yiphi, yadliwayo yiphi. I-decision yokuthi kungena abantu ukubusa ithathwa yithi thina esivotayo. Nxa izanu isithi siyehlulekile ayiphume ingasebenzisa abafundisi ngoba bathe sebafuna ukwenza ukuthi siqhubeke eziyi 7 years silomnangazo. Yi-direction abafuna ukuyitsho ngoba kasozavuma ukuphuma. So umlotha mina engithi ufuna ukukhunyiswa kwamaqini, ngiyawudinga ukuthi yikuphi ilizwe kalifuna ukukhunyisa umlotha leli, lifuna ukwakhiwa and ukwakhiwa kwangikhona kufuna abakhokheli abatsha, abantu abaqotha abazakwakhilize lize leli kalifanga, liyavuka nje kwathu kungangena abantu abakwazi ukulibusa.
Mfundisi Simanda, wena manje uthini nxa sikhangele khonoko ukubana abantu bathi isikhathi sona lesi sibe ngesokukhumisana umlotha?
Okokuqala kumele sizibuze ukuthi umlilo wakhona odalelwe umlotha osekumele ukukhunyiswane uvela ngaphi njalo uba sengubani kutheni ngesihlangu wesihlahlabani. Lingakhumisana umlotha likhumisana umlotha womhlonhlo lisubuka imilomo lonke abazi isintu bangizwa ukuthi ngithini. Njengomfuzo yesitsho yiwuphi umlotha omele ukukhunyiswane? Ukuthi uChamisa wadliwa kodwa yena uthena akadliwanga, nokuthi umnankagudi wawina kodwa uChamisa uthi kawinanga, yikho sekumele ukukhumisana nomlotha. Abafundisi labo babengathi ngo-1987 abantu bakithi bebulawa njengempukane, yindaba bengazange bathi kakukhulisane umlotha ngaleso sikhathi. So akula sizathu ngabantu nje abafuna labo ukuthi kuthiwe bake bazame ulutho oluthile kodwa kakula basis okuyinto kwakhona. Lami ngingumfundisi, njengomfundisi isikhathi sakhona sidlulile basiyekelile. Ngo-2017 Mr. Scott Mugabe njengomfuzo wethile bekulesikhathi futhi sokuthi abantu bashale phansi bakhulumisane umlotha batsho ukuthi ilizwe silakha sisiya phambili silakha njani, kodwa abantu bayekela khona lokho. Bona uChamisa bona laba ngalesa sebethi mnankagwa kakhulu ngalasikhundla ulegitimate, yibo abahamba bathenga amasudu amatsha sababona. Kunamavidiyo kunamapikitsha uChamisa uThwangirayo wavuka esibhedlela e-South Africa wabuya ukuzocongratulate umnankagwa oqeda ukutshaya ikhulu.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa indawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo. Izakhamizi zePlumtree eMangwele bulilima zibhekane lodubo lokungenelisi ukuthenga inhlanyelo yokulima lomfundiso kulandela ukungani kahle kwezulu ngomnyaka odluleyo. Ukuqansa kwembadalo yentengo yenhlanyelo lempahla yokulimisa emavinkilini elizweni lonke jikelele sekuthiye iningi lingazi ukuthi libambe ngaphi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeMangwe leBulilima zithi olwalonyaka udubo lokusilela kwenhlanyelo lomfundiso luphambili kulandela ukunganikuhle kwezulu nyakenye kanye lohulumende okhanya elokhu ezithulele edabeni lokubatholisa okokulimisa njengeminyakeni. Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngesimo sokusilela kwenhlanyelo lamanzi.
Akusela manzi, amadamu asecitshile, inkomo sesibharela, isimo sesisibi kakhulu, inkombela, imbuzi sezisi, akusela tshani, nokudla kakusekho, imbuzi sezidliwe wonhlaba, imbuzi zihlala zibe ziqumbile, kube sezisifa lazo, ngokudla inhlaba ezinganathi amanzi, ndokube lawona la manzanyana owatholile emgodini. Usubuzi nathisa kodwa zingayeneli ngoba sizifa imbuzi labo madonki zihliza every day asazitshela ukuthi inhlanyelo sizayithola lonyaka kuke labo fertilizer kunje lezulu ikhalele lezulu ukuthi kumbe lizana ngoba ifertilizer ma singayiphiwa.
Unkosikazi Lilian Macebo osuka eMbakwe kuward 13 uthi imigodi yamanzi isitshile.
Hayi, amanzi kawakho lezifuyo sezitshone edakeni phakathi kwamanzi njalo lathi amanzi okunatha imigodi eminingi ayisela manzi, izibhorane eziningi asela manzi sezitshile. Besicela ukuthi mbe nxa kusenzakala bathi incedise langezibhorane bahambe befake izibhorane lapha nalapha njalo ledamu ukuthi sibe ledamu elibamba amanzi.
Umsekeli kamphathintambo obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro uthi abalimi bazatholiswa inhlanyelo lomfundiso ngamabhanga.
The assignment basically is to fine tune input program for our farmers.
Uhulumende uphakathi kokukhulumisana lamabhanga kulungiswa udaba lokutholisa abalimi inhlanyelo lomfundiso. Lonyaka amabhanga yiwo azanceda abalimi, ngakho siphakathi kokulungisisa okumele abalimi babe lakho lapho besiyadinga usizo lwenhlanyelo lomfundiso emabhanga. Umphathintambo uShiri nguye oqondisa lolu hlelo.
Approach banks to get the input.
Abalimi abasemaphandleni labazimeleyo abangatholi inhlanyelo njengeminyakeni uhulumende esithi uphakathi kokukhulumisana lamabhanga ngohlelo lwalonyaka osekuchiye iningi labantu lingela themba lokuba bazalima ngoba intengo yomfundiso lenhlanyelo iqansile emavinkilini. Ngimele iStudio 7 ngisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
mehlo kaZulu ingoma ethi yona bayangilindela isidubela uhlelo lwelithula namhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelela izibhedlela zeHarare Hospital le-Phadrenyathwa. Abesifazane abalwa inkululeko bahlangane lomkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo ekuseni ngo-6 kumbe ntambama ngo-7 lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.